government chairman zvavaita kuenda ku court iye kuti varikuona kuti sezvo court order yakawana muna June sakamira kuenda June yakataura iyo kuti aiwa yangaisara kuti vanhu vanguva yavo yavedhiresa sezvo pakaiswa appeal and home affairs iri kuoneka kuti aiwa inenge isiri kuita zvekumhanya zviya zviya kuti nyaya yacho inzwikane zvinoreva izvo kuti pari zvino vanhu ava vangaogonangosungwa vodhipotwa nenyaya yekuti mazekiti avo haasi kushanda saka zvavari kuedza kuita inyaya zvokuti siti yaiyi iri nyaya yekuti ingazonzwikanwa chero pane gore rinouya zvinoreva kuti pakusvika muna December munova mune pakawedzerwa kuti vana vezimbabwe vagare muno saka kubva ipapo vana vezimbabwe vanenge vatisina mitemo inodzivirira kuti vasunge vadhipotwe ndosaka Helen Suzman ichienda kuti ichienda kucourt zvekukurumidza nekuti kuda kuti pave nemitemo uchataura kuti aiwa kusvika nyaya iyi yapera kumacourt hapana munhu anofanirwa kusunga odzosera kuzimbabwe
imi sesangano munoona sei danho iri ratorwa nesangano iri reHelen Suzman Foundation
idanho risina zvaro kuipa chero iri nyaya zvaro yekuti vaivinga on an agent basis inogona kuti kucourt varambe kuti vainzwe on an agent basis nenyaya yekuti zvino zvonzi aiwa pane mutemo wakaiswa naminista unoti kusvika muna December vanhu vemazpt havafaniri kusunga kana kudzinga munyika kana kumabasa saka ichocho tinogona kuvarisinova icho chinhu chingavakanganisa nekuti vaenda vakanoita application yavo on an agent basis kuti inzwikane mumisi ya18 asi vanogona zvekare kuti vataure kuti aiwa chero vanga vaenda on a normal basis hayainzwika before musi wachii musi wa31 December saka maybe vanga zvisingabatsiri kuti vaende on a same agent basis nekuti chavari kuda kuti nyaya itaurwe pachine nguva vasati vasvika pakuti kana vakuenda muna December zvinonzi komanga makamirirei nguva yose iyi
munoona zvavaita izvi zvichibatsira here zvizvarwa zvezimbabwe zviri pamazep permits
izvi zvaitwa izvi tinoona kuti zvingabatira hazvo kuitira kuti vanhu vamazekiti vasasungwa kana koti ichinge yabvuma kutorera nyaya iyoyi nekuti zvinenge zvichireva kuti panenge paane court order yavanenge vagona kunge vakatakura uye vachiishandisa kana pachinge paakusungwa vanhu.